at 1500 and...
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 8 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tandonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe wasvika pamazana maviri nemakumi masere nevaviri 282. Gweta rinomirira vatavani mupofu vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare rezimosva nhasi muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika yose wasvika pamazana maviri nemakumi masere nevaviri 282. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vave makumi matatu nevana 34. Vanhu vese gumi nevana vakabatwa nechirwere ichi nemugovera vakadzoka kubva kuSouth Africa. Harare ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, ichiteerwa neMatabeleland South neMasvingo. Gweta rinomirira vatavano mupofu vatapiwa makanza vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare rezimosva nhasi muHarare vachipomerwa mhosva yokuvhiringa kufambiswa kwemitemo. Vamakanza ndivo gweta rinomirira vatavano mupofu vanozivikanwa segweta ravaNelson Chamisa munyaya yavari kupomerwa yekuti vakashandisa zita remunhu wenhema mumagwaro avakaendesa kumatare edzimosva munyaya yokukwikwidza kudomwa kwemuchuchusi mukuru vakumbirai hodzi. Gweta ravamakanza vapaida mwoyo saurombe vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights razivisa Studio 7 kuti magweta ave kusungirwa nyaya dzisina maturo vachiti vamakanza vakavharirwa kuMorris Depot uye vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare redzimosva nhasi.
Chiri kuitika pashe kuti negweta rinoitwa iro tapiwa makanza rasungwa. Gweta iri mukana muchirangarira kusvikira pfuura tine gweta rimwe guru remunyika muno vaadvocate Abane Mupofu vakasungwa musi wemuvhuro last week vachipomerwa ivo nedzimwe mhaka dzavo kuti vakanga vaisa application kuconstitutional court yaichallenja kuapoindwa kwaprosecutor general munyika muno. Muapplication iyi mapurisa vaivapomera ivo kuti vanga vashandisa applicant kana kuti munhu wavanga ati ndiye auya kudare achichallenja kwapoindwa kwaprosecutor general haaexisti munhu uyu achinzi Simba Rashe Zuzi. Saka mukusunga kwavamupofu saadvocate ivo vanopiwa mainstructions ekuacta kubva kune maattorneys kana kuti kubva kune malawyers. Saka lawyer raiirepresenta Simba Rashe Zuzi ndivamakanza. Saka vamakanza vakanzwa kuti vari kutsvagwa nemapurisa. Saka vaenda ivo kumapurisa vari kuti vanonzwa kuti vari kutsvagirwei. Ndopavanzwa kunzi vari vasungwa. Mhosva yavo iri yekuti ivo vanga vakakrieta munhu asiko kana kuti vakagadzira munhu anonzi Simba Rashe Zuzi asiko.
Ivo vaSimba Rashe Zuzi varipo here?
VaSimba Rashe Zuzi varipo. VaSimba Rashe Zuzi vakadaidzwa kumapurisa. Nyaya iyi kana mukaitarisa inyaya yegore rapera yemuna Ndira kurela pira dopa ka yendeswa application ni Popon Court ya yendeswa application ni rasara shezuse ni ayuto ya katangwa wakadaizu wakavirikie siku mapurisa wakarakiza ID yao ni passport yao wakasaina hivi kutila proof kutindora angara saina application rasara shezuse mzwara nasi wakari wabudisa yu video wakari kukonfirma kutilari yuko wakabudisa wakari kutupashayo ni passport wakati wari kwa wasimbarashi susi
chini chamuri kuona hapa kana mapulisa wa chita sunu sakatari asi umbo huese huripo muno zifamisa se pakadari hapa
kuona kwedu izu zaku kako shungurujwa kwe magweta chivaru shungurujirwa ndiyo mapulisa wangacho siwa kuti magweta waru shungurujirwa ino kuti mka tarisa awasi wa mpofu chiete kana kutuwa ama kanza chiete wa kushungurozu kwa panyaya hii waka komishina affidavit wangato ketu wakari choice tamiso waka daizu wa wakari kumapulisa musuwe satadi waka confirma kuti waka uona wasibara shesusa waka confirma waka uona shitupa chao waka uona madocuments awasuse waka ita kuti wasuse wapike kuti kwa ngari mrizi wa afitafitiri waka itali fufuzi kwa komishinwa saka ukuhisa atishanzi wisisi kuti kana shichinzi muna haka create kwa iye muna hari iku jino rewe kwa tiri kwa kushunguruzi kwa kwe magweta chino wachinu chino chikashika maza mkakminika ya sababu itakatari sana ne rule of law kuti ino sunga iyo ichi protecteka ili mkakminika munu kana shushaka kadao
saka iko zvino nyaya yakamira papi yakamira sei uye ivo vamakanza vakadini
vamakanza vavharirwa muchitokisi tirikutarisira kuti vange vachiendeswa kudare mangwana nemusuwe wemufuro ndopatirikutarisira kuti vange vachiendeswa kudare asi zvikakonewa mutemo wedu unoti vanofanira vapiya mukoti within 48 hours kuti vachinge vasungwa
avo vange vari gweta ragweta tapiwa makanza vapaida moyo saurombe vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare kuHarare ne Studio 7. Mukuru musangano re Platform for Youth Development Trust vaClaris Maduku vanoti vamwe vanhu vekumanikaland vari kutyira kuti vanhu vari kutiza munzvimbo dzavari kunzi vambogara kana kuti quarantine centers nevamwe vari kupoya paniganhu yenyika zvikuru kubva kuMozambique vanogona kukonzera kupararira kwechirwere checoronavirus mudunhu ravo. Pari zvino manikaland ine vanhu gumi nevaviri vabatwa nechirwere ichi. Mukuzeya nyaya iyi yekumanikaland Blessing Zulu West Studio 7 abata vamaduku.
Kana zvinhu zvasvika pazvasvika apa tinoita kuita panic nekuti tinonyatsoziva kuti kurongeka kwatakaita kunyanya kumanikaland hatina kunyatsorongeka zvibhedhlera zvizhinji zvekumanikaland kwanga kuri kungotaura kuti vakagadzirira vakagadzirira asi hatina kunyatsogadzirira sekuti ndikada kukupa muenzaniso wezvipatara zvizhinji zviri kuChipinge. Chipatara chaChipinge district hospital ndochakanzi chichange chishandiswa uye vakakumbirazve kune chimwe chipatara chekuMount Selander cheChurch of the Church of Christ in Zimbabwe asi zvipatara zvemukasvika izvipiko pari zvino hazvina kunyatsorongeka mishonga kana vana mikoti variko ndevaya vari kungotarisira kuti pamwe zvinhu zvicharamba zvichingonzi hawa zvaakutopera COVID yayapera kana vanhu vakanyatsowanda sezvaakuda kuitika izvi hapana kugadzirira kuripo.
Zvino chii chinoitika kana uwandu hwevanhu vanenge vabatwa nechirwere ichi ukaramba uchikwira?
Kana zvikatotika izvi tinenge tasvika panguva yekuita panic hapana kunyatsogadzirira. Zvimwe zvipatara zvisiri izvi zvakanzi ndo zvichange zvichengeta vanhu vequarantine zvishoma shoma tingati kuChipinge kune chipatara St Peter's Mission kana kuti Veneka kana kuti Manzvire kana kuti kwaChibuye zvipatara zvekuti kana mishonga chaiyo yekurapa malaria vari kutotadza yanga ichiitika kana munhu achinge arwara kana vari kunoita kuzvara kana zvimwewo zvirwere zviri kuitika zvagara zvichifanira kunge zvichirapa kuzvibhedhlera izvi havasi kutokwanisa.
Saka zvinenge zvichifamba sei panyaya dzemishonga idzi?
Vanhu vanenge vachitonzi mishonga yamuinayo endai munotenga kumafamasi distansa chirwere che covid ne mukurumbira wachaita ne kurudziro yatiri kuita kakuronga katina kokuma nekarendi sezviri kungoitika nyika yose kuronga kwacho kwakaita kushoma tinongoona vezvematongerwe wenyika vachingori mhanye apo neapo kunyanya vari mutask force yekuma nekarendi vari kumhanya mhanya zvavo asi kunyatsorongeka kuti tichi takagadzirira chokwadi nechekuti hatina kunyatsogadzirira zvikaitika tinopera
asi nenyaya yekuti vanhu vanokwanisa kungodarika pa nemimwe miganhu vasina mapassport hamuzoonewo here zvichizokonzera matambudziko akatonyanya
tambudziko riri kunyanya kuitika kumiganhu yedu tingati sekuMozambique nharaunda zhinji dzatinoshandisa kuita ukama hweMozambique neZimbabwe hapana panobvunzwa mapassport vanhu kwana chingove kwana mabee kokushipunga bhera kwana mausende vanhu vanenge vachingopinda pakuziva nekuti vagara vachiita mabhizinesi ekuti vanonotenga shuga ikoko kana kutengesa fuel diesel nepetrol zvinhu zvinongoitika izvi nekuzivana vamwe vanongopinda vane mimwe musingakwanisi kuti munge muri regulated saka vanhu vari kupinda kunyanya divi rekuMozambique kungopinda hapana zvakanyatsogadzirika
ko kudivi reSouth Africa zvakamirawo sei
divi rekuSouth Africa ndokune mabhodha akada kuti rongeke zviri kuitika zvekuti vamwe vari kupinda nepakahwanda asiwo tine humbo hwekuti vamwe vanenge vachingoti even ipapapo panofanira kupindwa zvinobvunzwa mapassport pane kakutengana nekuita zvinhu zvemari nekuti kuoma kwaita upenyu hwecovid uku vamwe vasi nenyaya yelockdown vamwe vasiri kukwanisa kuita mabasa avanga vachingoita saka vanonzi tokupai mari vari kubvuma tine vanhu vakawanda vari kutopinda sekuti kwatiri kuita pano ndo vanyanya kuuya vachinzi pakuto matesting sezvaitwa kuBait Bridge nezvingodaro
ko inga mutemo wakajeka wani kuti vanhu havafaniri kuita zvekuchamba mabhodha uye vachipinda munyika vasati vavhenekwa kana kuendeswa kuma quarantine centers
tiri kuona kuti mutemo wedu uri kushandiswa kuti vanhu vange vachipinda nekubuda pabhodha kunyange vakataura kuti tambomisa huori ndo hwanyanya kuwanda pari kuita corruption vanhu vanoshandisa mari nekuda kwekuti paita mari restrictions nemaregulations abva aregezwa saka zvinhu zvakakuratidza kuti tanyanya kuvhura dambudziko richakura
mukuru musangano replatform for youth development trust vaclaris maduku vange vari parunare kuchipinge nablessing zulu westudio 7 zvichakadaro Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuruzana nemakumi masere nemana 184,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vadarika zviuru zvishanu nemakumi manomwe nemumwe 5,071. Vapora vanodarika zviuru makumi manomwe nechimwe 81,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni matanhatu nezviuru zvipfumbamwe 6.9 million. Johns Hopkins University yomuAmerica iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose uye inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vanoita mamiriyoni maviri. Vafa nechirwere ichi muAmerica vave zviuru zana negumi nezvitatu 113,000 uye vapora vachiita zviuru mazana manomwe nemakumi mashanu nevasere 758,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana 400,000 vapora vachidarika mamiriyoni matatu kana kuti 3 million. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mukronika mune nyaya inoti vanhu vanoshanda pachipatara chemupindo muBulawayo vanoita zana nemakumi mapfumbamwe nevanomwe 197 vaiswa mukugara vasingasangani nevanhu mushure mukuwanikwa kwevamwe vavo vana vaine utachiona hwecoronavirus. Pavanhu vana ava pana mukoti. Herald rinoti vanhu vanomwe kubva pavanhu gumi nevasere vakatiza kubva pamukoba Teachers College Quarantine Center muGweru masvondo maviri apfuura vakabatwa vakadzorerwa panzvimbo iyi. Herald rekare rinoti mapurisa ACID ari kutsvaka mbavha gumi nenhatu dzakapakata zvombo avari kuda mushure mukupara mhosva muHarare nenzvimbo dzakatenderedza uye nekurega kuuya kudare redzimhosva kwavaitarisirwa pavakapiwa mukana wekubisa mari yechibatiso kuti vatonge vachibva kudzimba dzavo. Vari kutsvakwa nemapurisa ndivana Prince Makodza, Libert Mupamanga, Godfrey Mpamanga, Decide Rice, Gerald Chiro, Prince Zakeyo, Wanda Amidu, Godfrey Josi, Ernest Temai Wembunu, George Munyaradzi Muchanyanga, Fano Chakadai, Peter Mushipe na Edward Machinyenya. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kuno kubotswana vanhu vakutanga kufamba doro vanhu vakutanga kumwa doro saka zvinhu zvese zvinenge zvakuchinja zvinenge zviri kufambawo ndimaovhinzi naka ari kubotswana bati zviri kuitwa nezanupiefu panachamisa hazvina kunaka. It's obvious izanupiefu haasi kupe kupe arutoshandiswa
Morosa MS vashamarari vari pa Studio 7. Ine chichema changu ndechekuti hurumende yedu iri kunyanyotarisa vanhu vari mumaguta vachisiya vari kumaruwa. Nyaya yangu ri panhau yetransport. Tinoona kumaruwa kwakuna mabhazi ezipo vanhu vari kutambudzika kufamba mhani. Pari zvino vanhu vari kufamba nzendo dzekuma 50 kilometers netsoka. Asi pese panongoparuwa zvirongwa zvemitovha kunongotaurwa zvemumadhorobha. Saka ipapo tisvitirewo nyaya iyoyi kuhurumende kuti hai ngapote tichitionawo kumaruwa tiwane zvokufambisa ndatenda tiine mafiro ekureva taura ndiri kumusina.
Mangazi vashamarari nevatereri veStudio 7 ndinonzi Madziva ndiri pamasvingo. Ndinongoda kukurudzira vana veZimbabwe kuti ngatisvinurei, ngativhurei maziso, ngatingwarei. Zviri kuitwa nezano izvo ichishandisa vana kupe nana mwonzore izvo vanhu ngatingoonai kuti zvinhu zviri pachena kuti kushandiswa kwevanhu ava. Tarisa izvezvi zvinhu zvekuti lockdown izvi ivo havaikoshesa, vanofamba freely vanhu ivavo vana mwonzore nana kupe avo. Zviri pachena kuti vanhu vari kushandiswa nezano, ende zano inonatsidza kuti kana tikati ava vatungamiriri vavo tobvisa utungamiri hwakasarudzwa nevanhu vemunyika vazhinji. Zviri pachena kuti iyo zano ndiyo inongozohwina kuti maelection, nokuti zano chairi kurukurisa chete ndechekuti irambe ichitungamirira kwete kuti igadzire nyika yeZimbabwe, asi kuti varambe ivo vachizvinyungurudza kuti chiguta. Saka vanhu ruzhinji rweZimbabwe ngatiregei kupusiswa nezvinhu zvatinongoona zviri pachena. Ngatihwirei ramangwana renyika yedu, ramangwana revana vedu, nokuti isu tisinoramba tichitambura. Ivo vanhu vezano vari kudya vachiguta, chero ivo vari kupiwa dzimari dzipati dzichapera, but ramangwana tinozoramba futi tichingotambura, nyika yedu ichingotambura yeZimbabwe. Ngatingwarei vanhu veZimbabwe.
Mamuka sei kuStudio 7, mamuka sei zvenyu nhasi. Ini zvangu ndinongotaura zvangu pamusoro pemogenzwa Grace House. Iyo imba haisi inovhota iyo, haina kana basa, inovhota vanhu. Imba ngavatore, haina basa, vanotsvaka pamwe pokuitira mameetings avo. Votsvaka pamwe pokuitira mameetings avo, vachiudza vanhu kuti zvinhu zvakamira so, zvinhu zvakamira so, ende vanhu vari kutozviona kuti chii chiri kutora nzvimbo. Imba haisi inovhota, chinovhota vanhu. Ngavaite bhizi navanhu kuzivisa vanhu kuti zvakamira sei. Purezidendi vedu vachamisa, haingokumbirawo hangu indotaura ndiri kuno kusouth africa kuti izvozvozvoka haimba haivhoti zvayo, chinovhota vanhu.
Makadini vashamarari veStudio 7, aiwa ndinofara nechirongwa chamunotipakurira mazuva ese. Asini hangu ndinongonzwa kurwadziwa zvikuru nezviri kuitika kunyika kwedu. Makakatwana rumubato rinopikisa iri MDC vachamisa zvariri kuitwa nerekwakupe. Tinobanga kubatikana zvikuru. Iro bato rekwakupe iro rinotoshandiswa neredzanupf kwamunangagwa. Tinonzwa kubatikana zvikuru. Masoja nemapurisa, mapurisa basa rayo ndeye kuchengetedza nyaya yavasi. unoona vakupindira mune zvematongero enyika ngetiriunza kuti nhengo dzemdc ndo dziri kungosungwa chete seivo pasina kana news dzatinombonzwa kuti wezanupf aita zvakati saka zvoreva here kuti emdc chete ndo vanongotyora mutemo kuzimbabwe
mangwanani vashamarari vestudio 7 vatereri vese ndini mumwe mutereri wenyu ndiri pano papolokwana vanga ndine maonero anguwo nepfungwa dzanguwo ko ava vanoti pai tinoda kushandisa maranzi muzimbabwe zvinoita here because iko zvine zvitarira imone kudhura kunoita zvinhu nemaranzi shuga iri kuita $56 kwete madhora bhagedhi remabagwe riri kuita R300 takazvitarira muno shuga inoita muno musouth africa muno shuga ii tinoitenga ne23 asi kuzimbabwe yatova $50 saka zvoreva kuti maranzi awa tinomagona here kumashandisa kuzimbabwe
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vatereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paintelsat 20 kusvika musi wa30 mwedzi uno kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona rambai muchiteerera zvirongwa zvedu asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica vanhu vari kuratidzira mushure mokuurawa nemapurisa echichena kweumwe murume wechitema George Floyd kuri kuenderera mberi mumaguta mazhinji muamerica vanhu vari kubuda vachiratidzira murunyararo vari kuwanda zuva nezuva kuratidzira uku kuri kuitwavo mune mamwe maguta mazhinji pasi pose meya veguta rewashington dc amai Muriel Bowser vakapa zita remugwagwa unonanga pawhite house kuti black lives matter vachiti zvirangaridze mutungamiri wenyika vadonald trump kuti upenyu hwevanhu vatema hunokosha vanoongorora zvematongero enyika vakazvimirira vatafadzwa munjanja vanoti chikonzero chekuti rufu rwavageorge floyd rwabata vanhu zvakasimba kudari imhaka yekuti vanhu vakaona vega pavhidhiyo George Floyd achisungwa vakaona achishungurudzwa nemapurisa vakaona mapurisa achimudzvanya nevhi kusvika afa vanoti hapadi werondedzero asi vanhu vakaona zvese zvakaitika zvikavagumbura
takaona kuti vanhu vemuamerica vakaungana nekubatana shure nekuurayiwa kwakaitwa waGeorge Floyd nemupurisa kuMinnesota uku I think vhiki rapfuura iri kwakasangana vanhu vaiungana vachiratidzira munzvimbo dzakasiyana-siyana dzese dzemuamerica kubva kuNew York kuenda kucalifornia even mamwe masmaller states akaita sekuoklahoma kuno kwandinogara tikaenda kutexas kunana kansas zvabva zvatopfuurira zvichibuda muamerica kulondon kuparis even kunew zealand vakatoratidzira vachiita maprotest mushure kwekuurayiwa kwakaita George Floyd
vamujanja iyi zvataona izvi pana vageorge floyd hakasi kwokutanga mapurisa vachidai kumunhu mutema chii sokuona kwenyu imini chamunofunga kuti chakonzera kuti vanhu vaite zvavari kuita izvi varatidzire nouwandu hwavainahwo pane nyaya yavageorge floyd kana tichienzanisa nezvakaitwa kune vamwe vachitema nemapurisa nenzira imwe chete iyi
ndingati inini chinhu chabata vanhu zvikuru maurayirwe akaitwa George Floyd Murume uyu akadzimbirirwa pahuro yake nemakumbo emupurisa uya akaonekwa pasirosi kwenguva inokwana 8 minutes. George Floyd akanzwa akanzwika achikumbira kuti handisi kukwanisa kufema. Akazonzwika zvakare achichemera kuna mai vake. Uyu mupurisa uyu anga akaisa maoko ake muhomwe achidzimbirira George Floyd mupahuro. Kusvika endi pakabuda video iyoyoka panga paine vanhu vachiti musiyei munhu uyu, musiyei, mutunhurei, mutunhurei, asi akaramba akadzvanya. Saka ndingati mafire maurayirwe aakaitwa nemurungu uyu ndo zvaita kuti vanhu pasi rose vabatwe batwe nenyaya iyi, nekuti kumwe kurayiwa kunoitwa vanhu vechitema zvimwe zvacho hazvionekwi pavhidhiyo. Inozongoita maybe mufananidzo kana kuti iri nyaya, asi izvi zvaonekwa 8 minutes zvakakwana uchiona munhu achisvika pakufa pake. Inini zvakandirwadza, ndakatotaura kuti ini chiso chandakaona ichi hachikwanisi kubuda mupfungwa mangu, nekuti zvakandirwadza kuona murume achiurayiwa kudai.
Tiri kuona kuti mamwe matunhu, mamwe mameya vava kumhanya-mhanya kuti dene vachinja mitemo namashanduro anofanira kutowa nemapurisa. Munotarisira kuti rufu urwu ruchachinja zvinhu zvakawanda here takatarisa mberi kwatiri kuenda uko?
Ehe, chakwanisa kuchinja mitemo nemabatiro anoita mapurisa kuvanhu vechitema. Asi kuchinja uku ndinoona kuri kwandingati kwenguva pfupi, kunyanya-nyanya nguva ino yatiri yekuti vanhu vakashungurudzika, saka kuchakonzera kuti zvinhu zvichinjwe. Asi ndichitarisa nehurefu hwenguva handioni kuti system iyi ichachinja zvachose zvachose. Musazoshame kuchiita imwe nyaya yakadai. Ndakaona meya wekuWashington DC ane nzira yaakatochinja yaakunzi Black Lives Matter. Ndakanzwa kufara nekuti imeseji yakasimba yekubva wati nzira iyi yaakunzi Black Lives Matter and inzira inoenda kuwhite House. Saka munhu wese achave achienda kuwhite House achava achizotaura kuti shandisai road inonzi Black Lives Matter. That is a powerful message, and though one of the things andaonawo zvandafarira zviri kuitika. Asi chikuru chichaunza kuchinja ini mafungiro angu nezvekuti vanhu vatema isusu tinokufana kuona vanhu vanopinda muzvinzvimbo dzekutongwa kwenyika. Vanhu vatema vemuAmerica nyangwe Europa rose ndava vanhu vanoparticipata munyaya dzekuvhota, angawe kansela, angawe police chief, angawe meya. Zvo zvinhu zvichanyatsokuunza shanduko ichaitawo kuti isusu vanhu vatema tibatwe neuremu nemapurisa.
Avo vange vari vatafadzwa munjanja vari parunhare kuOklahoma muno muAmerica neStudio 7. Kambo kanobva kuna Thomas Mkanya Mapfumo vanhu vatema. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe hwasvika pamazana maviri nemakumi masere nevaviri 282. Gweta rinomirira vatavanhu mupofu vatatuwa Makanza vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi muHarare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ini ndini Tanhonha Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.